Tinofara zvikuru kuti maconferences zedu akafamba zvakanaka Youth League ne Women's League. Vakashara vanhu vavo vanoda and tese takagutsikana nezvakaitika. Saka iko zvino tava kugadzira kuti tichinda kugungano guru redu reCongress. VSK moyo vanolida coordinating committee ichange ichigadzirira zvichaitika kuCongress. Saka takangomirira kuti zvichigadzigwa tinofara kuti tichange tine Congress yedu muna December.
Ko vanhu vakutotanga here kutsvaga rutsigiro nekuti tiri kuona mamwe matunhu akaita sana Masvingo akutotaura masta evanhu vavari kuda kuti vange vachitora zvigaro paCongress yemuna Zvitai?
Haiwa, tisati tatanga kushavidzira kana kukampena, but province imwe neimwe ine raiti kutaura zvaanoita. Hatifaniri kutinge tichizipa huro dzamaprovhinsi kuti musataura ichi, muite ichi, toita sokuti tinodictata. Vanotaura zvavanoda asi zvichazogarigwa pasi toona kuti zvinhu zvachona zvichafambisiwa sei.
Tiri kunzwawo kukandirana makobvu nematete pakati pedzimwe nhengo dzebato. Takaona mapepanhau vamutsvangwa vachishora zvakanyanyisa mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Zviri kumbofamba sei?
Ayo, tine nzira dzokugadzira zvibingamupinyi zvinoitika mumusangano. Kungava kukandirana makobvu kana matete, asi isu tine nzira dzedu dzokugadzirisa zvinhu. Saka hatifaniri kunetsa nazvo izvozvo. Hatigadziri nyaya dzedu mumhepo sezvatiri kuita kuno tichitaura nemwe. Zvinogadzirwa nomusangano. Musangano unogara pasi wogadzira kuti zvinhu zvakaitika ndezvipi, zvinofambiswa sei.
Asi vamwe vari kuti nekunyanya kunetsana kuri kuitika ikokoku, bato rinogona kuguma razodambuka nepakati. Inyaya yamuri kutyira here?
Haiwa, timbochiri nyaya iyoyo. Kutaura kwavavengi vedu yekutaura navanhu vasingazivi